Baiva varwe muhondo yerusununguko kana kuti mawovhets vanoti havasi kufara kuti havasi kubatwa zvakanaka nehurumende. Makore makumi matatu nemasere nyika yawana kuzvitonga kuzere. Vati ruzhinji rwavo harusi kurapwa sezvo rusina mari, uye kuti mari dzavanopiwa nehurumende kuti vabatsirikane dzishoma zvikuru. Vapomera vamunangagwa mhosva yekukomberedzwa nematsotsi asina hanya nevaivarwi muhondo yerusununguko. Ava vati vane basa nezvigaro chete. Sachigaro wemawovhets mudunhu rebulawayo Vasifas Ncube vaudza vamunangagwa kuti vamwe vavati makoronyera ndivo vakatora zvigaro musarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo dzegore rino.
Asi matsotsi wanawo pamberi purezidendi ndiwo akukukomberezai futi kuti usafambe nevako. Purezidendi, maprimary elections akaitika, takaona maresults, tikaona vanhu vechinyunyuta. President, maprimary elections haana kufamba zvakanaka. President, tiri kuenda kumaharmonized elections. Isisu seBulawayo takatotaura kuti candidate yedu presidential ndi comrade Emmerson Tambuzo Mnangagwa.
Sachigaro wemawovhets mudunhu remashonaland central Vasamuel Parirenyatwa vati chikwata cheG40 ndicho chichiri kutonga muZANU-PF. Vakakurudzira kuti nhengo dzechikwata ichi dzibviswe muzvinzvimbo zvakakosha mumatunhu akawanda munyika, vachiti vanhu ava vari kudzosera shure zvose zvinenge zvasungwa nevaiva varwi muhondo yerusununguko, zvinobata raramo yavo pamwe nekusimbaradza musangano weZANU-PF.
Pane maproblems ewelfare ataurwa. Paka suggestwa kuti mapensions edu anofanira kunge ari above the poverty datum line. Taikumbira kuti tiwedzere, pekuti tinoona kuti pamunoda kuwedzera mari apa dzimwe dzenguva munotya the business community iye inouya netsvimbo ichitirova kumashure ichimbaya kwidza inflation. Tinoona sekuti vanhu havanyatsonzwisisa zviri kuitika muZimbabwe, nekuti muZimbabwe medu ukatarisa maovhetrans emuZimbabwe achikombewa nemaovhetrans edzimwe nyika dzakarwa rusununguko, tisu varwiri verusununguko vasina chavakawana.
Vamunangagwa vavimbisa kugadzirisa nhona dzevaiva varwi muhondo yerusununguko, vakavakurudzira kuti vanoshanda zvakasimba kuti ZANU-PF igokunda musarudzo.
The current new dispensation kunotete kutsvaka munhu akanga asiriwo veteran. Tese vazhinji apa tiri mawo veterans, saka inyaya yedu hatinga kukangamwi tiri vamunhu vamwe. Pane vamwe vati dene land levy mawo veterans asabvisa, kana pamatoll gates tisabva tichipfuure ndi pamatoll gates. Ndikati iwe chivengo wazvionaka, vanhu vaya vanopfuura pamatoll gates nemota vona. Vakatizve G40 ichimwewo muhurumende nomupati imashandiro iyoyo, vatara futi nyaya yemabarials yemakomrades edu akashaya kare kuti ngaiongororwe. Vemashi West kanzi isu makomrades tinenge makatapira tinovhura mugwagwa asi hatizofambi kana wapera. Tikati aiwa, hatidzidzisanei precisely kuti patiri kutadza ndepapi, tichitaudzana.
Vamunangagwa vashorawo chikwata cheG40 vachiti chakanga chaendesa nyika kumawere zvakange zvave kuita kuti bumbiro remitemo yenyika risatevedzerwe, vachiti munhu wese anosungirwa kuti acherechedze bumbiro iri. Vamunangagwa vazivisawo kuti hurumende ichawedzera mari yemudyandigere kune vaiva varwi muhondo yerusununguko, avo vanga vachigunun'una kuti vari kupiwa mari shoma inoita $200 pamunhu pamwedzi wega wega. Maovhets aya akumbirawo kuti apiwe zvigaro zvepamusoro mumapazi ehurumende zvikuru sei mubazi rinoona nezvekugoverwa kweminda pamwe nemubato rezanup f achiti ndizvo zvinoita kuti nyaya dzakanangana navo dzigadziriswe vakumbirawo zvakare kuti vasabhadhariswe mari pakupinza motokari dzavanenge vatenga kunze pamwe nekuti vasabhadhare mitero yekushandisa migwagwa kana kuti matoll fees vachiti havana mari musangano waitwa navamunangagwa nevaiva varwi muhondo yerusununguko avo vati vachatsigira vamunangagwa musarudzo dzegore rino ndewekutanga kubva zvavakagadzwa semutungamiriri wenyika vamunangagwa vati hurumende ichazadzisa zvose zvavakavimbiswa nevaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe pamusangano wavakaita nevaiva varwi gore rapera vamunangagwa vazivisawo kuti vachaita musangano wakadai nevechidiki munguva pfupi iri kutevera kuti vanzwe nhuna dzavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.